Mumashoko avo kuvatori venhau, vamwe vati chibvumirano ichi chePomona Waste to Energy Joint Venture Agreement pakati pekanzuru yeHarare neJohannesburg BV hachisi kuzodzokera kumashure kunze kwekunge chamiswa nematare edzimosva. Vatiwo zvinoshamisa kuti kanzuru yeHarare yakagara pasi nezuro kuzeya chibvumirano ichi, kunyange hazvo nyaya iyi yave mumatare edzimosva. Vamwe vatiwo chibvumirano ichi chakaitwa pachitevedzwa mitemo yese, kusanganisira yeZimbabwe Investment Development Agency chikatambirwawo nedare makurukota. Vamwe vati zviri kuitwa nekanzuru yeHarare zvinokanganisa zvido zvevemakambani ekunze anoda kusima mari dzavo muZimbabwe. Asi vagari vemuHarare vari kunyunyuta kuti chibvumirano ichi chakaitwa zvisina kujeka. Ndosaka vakachema-chema kukanzuro yavo vachiti kanzuro icharasikirwa nemari yakawanda nekuda kwechibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chakasainwa nevaivi vakabata matomu ameya veHarare vaStuart Mutizwa veMDCT, apo meya vaJacob Mafume veCitizens Coalition for Change vainge vakambomiswa basa. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vanomira nezvisungo zvekanzuru yavo uye vanotarisira kuti vashandi vekanzuru vachatevedza zvisungo izvi.
Kana tatogara tikaita maresolution ndo panenge patoperera nyaya. Tiri kutarisira kuti macouncil officials achacomplya neresolution yecouncil. Anenge asingadi kucomplya neresolution yecouncil anoenda kundosevenza kuhurumende. Isusu takatotaura zvatakataura, inini handizonyora tsamba kana kunyora mastatements kuna minister. Ndinongoshanda nemaresolution yecouncil. Resolution yecouncil yakatoitiwa yakatobuda, anenge ane problem nazvo anoenda kumatsitare emosva.
Vati kubvira pakasainwa chibvumirano ichi, Johannesburg yave kutoda mari inodarika mazana manomwe ezviro zvemadhora kubva kukanzuro yavo, uye havasi kuzobhadhara mari iyi.
Hatina chatinotarisira. Tisu tinomaneja kanzuro. Hakuna chavanotipa, hakuna chavanotiforceredza, hakuna chavanotimanikidzira. Isati mari izvozvizvi kwakudiwa over 700,000 US ne20 days dzavagara ipapa vatotumira mainvoice kanzuro. Mainvoice iwawo hatisi kuzomabhadhara, tiri kumatumira kulocal government.
Mutauri weCCC Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti chibvumirano ichi chakasainwa zvisiri pamutemo sezvo chisina kusainwa navaMafume. Vati izvi zvakaburiswa pachena nedare repamusoro svondo rino, iro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwavaMafume hakusiri pamutemo.
Ndosaka council yakagara ikatara resolution yekutaura kuti deal iyoyo ngaimbomira. Saka izvozvo zvinoreva kuti deal iroro haripo, and izvozvo zvichanozosimbiswa kumatare kwatakaendesa case. Deal iyoyo haisi kutozoenda mberi kusvikira mutemo watedzerwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havaoni chakakanganiswa muchibvumirano chekanzuru nekambani yeJohannesburg chakaitwa zviri pamutemo, asi chete kuti vaMafume vari kurwadziwa kuti havasi ivo vakasaina.
Vanovanga vari meya veguta reHarare kana kuti vari kuzivadzisa tizi kuti status yavo yakambira sei vari zvino. Vanga vari kutiwo dei ndanga ndirini ndasaina kana kuti ndirini ndakaapruva kuti marara anga achitapurwa nenzira yakadai kuti kugozonzi bato reCCC raipa mamaka. Zvinokwanga kuina acting meya wepamunzura wepemudc wepositeni kuti wakasaina madziri iwayo iwo woti kwanzi ZANUPF. ZANUPF inopinda pati. ZANUPF ndo yaakuudza here mameya eguta reHarare anobva kuopositeni kuti fambai makadai? Kana iriyo inodaro, vamusangano wedu wakatekeshera sei vatizozvibvuma kuti musangano wedu wakatekeshera nemukati mavo.
Mukuru werimwe sangano rinomira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatenda makanzuro eHarare nedanho raakatora nezuro vachiti rinoenderana nezvido zvavo. Vati zviri kuitwa navamoyo kupikisana nevagari vemuHarare.
Kutaura kwaminista ngekwemunhu ari kumiririra zvinhu zvinopikisana nezvido zveveruzhinji. Public opinion yemuHarare ngeyekuti project yeGeogenics haina kunakira mugari. GeoGenics haisi kuuya kuzobatsira guta kuti ritakure marara, asi GeoGenics iri kuuya kuzogarira kuti itore mari dzeguta.
vanoona nekufambiswa kwezvirongwa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association varuben akili vaudzawo Studio 7 kuti vagari vanofanira kutora matanho ese avanokwanisa mukuona kuti chibvumirano ichi chamiswa zvachose zvisinei nezviri kutaurwa navamoyo.
Uyezve vanhu ngavaramba vachifambisa mashoko ekusviba kwehurongwa uyu, uyezve ekusviba kwechibvumirano ichi. Nechikonzero chechibvumirano ichocho chichasiya kanzuru yedu yanyura kana kuti isakwanise kusimuka zvakare. Uyezve tingati vagari tingati vane mikana yakasiyana-siyana inowanika muconstitution. Vane mukana wekuti vanonyora tsamba yavo yenyunyuto kuparamende. Uyezve even kuna minista wacho kuramba vachinyora chamba dzenyunyuto.
Mukuru wesangano recommunity water alliance vahard life mudzingwa vatiwo vamafumi nekanzuro yavo havafaniri kuteerera vamoyo uye vanofanira kuenderera mberi nezvisungo zvavo zvane zuro.
Kana pasina tsamba yanyorwa nehurumende yekumusoro kana kuti neparent ministry ichinyorerwa kuguta reHarare, chisingafani kuitwa neguta kutora tsamba yanyorerwa vatore venhau voita tsamba yavo. Ivo havasi vatore venhau. Kana minista asina kunyorera kusito Harare, ngavaenderere mberi nechibvumirano chavaka nezvisungo zvavo zvavakaita special council yavakaita nezuro.
Pasi pechibvumirano chepomona, kanzuru yeHarare ichabhadhara kambani yeGeogenics zviuru mamiriyoni mazana matatu nemakumi mana nemana mukati memakore makumi matatu anotevera, uye kambani iyi ichange ichigaya magetsi nekupatsanura marara pamwe nekugadzira nzvimbo yekutandarira nemabhizimisi kunzvimbo yekanzuru yePomona. Chibvumirano ichi chiri kupikiswawo kumatare edzimosva nemumiriri weHarare North muNational Assembly vaRust Makam veTriple C. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.